Matambudziko iwayo ndeavanhu vanoda zvigaro. Tinotiri kuti aiwa, zvigaro zvinopuwa navanhu, haufambi uchizvizi ndoda ichi ndoda ichana.
Asi bumbiro remutemo rebato harina kujeka here kuti ndiana anotora chigaro ichi, ndiana anotora chigaro ichi, sei paine kunetsana?
Not clear kuti angatora ndiani. For instance, hazvirevi kuti kana wanga uri vice president automatically. Of course,
madzimai eWomen's League akadaidza iwo amai Mugabe achiti pada ndovangauye kuti vazogadzirisa iko kunetsana kwakuita kuti vanhu vapinde muzvikwata. Munoona zvichibatsira here kupinda kwavo munyaya dzezvematongerwo enyika?
Hatichiri kutarisa kuona kuti zvichabatsira here. Handiti vanhu vari kuenda kumameetings avo and so on kuchavona kuti kwavabva iyoko vanhu vanei vabatana here sezvavanei vachifunga, kana kuti zvinei zvichingova sezvagara zviri, havana kubatana.
Asi tiri kutonzwa vamwe vanenge vakugunun'una kuti pane chimwe chikwata chimwe chete chinenge icho chakungozemberana naamai vamwe vachisiyiwa kunze kwemusha.
Ndiyo ngozi yavapo iyoyo. Kana zvadaro then petarasa. Ndo zvinonetsa factionalism. Imwe chikwata chimwe nechimwe chinei chiona zvingavabatsira unde zvipi. Vakafunga kuti tava kushanda na first lady ndo zvingatibatsira voita izvozvo. Zvino vamwewo vasi ikoko voti kana zvino zvavakuita first lady isu hatitaindiko. First lady ari kufamba on a tight rope as I may put it. Kuti I don't envy a position. Handisi chituo changu chokuti ndiri first lady, because basa kana achifunga kuti angabatanidza vanhu basa rakaoma chaizvo.